Vachiparwa bepana uiri pamuzinda webato ravo weHarvest House nasi, vachangirai vati bepana uiri richatanga richibuda kamwe chete pamwedzi uye richange richipiwa vanhu pachena mumatunhu ese munyika. Vati richange richibvumira vatapi venhau kuburitsa nhau sezvazviri. Munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti zvaitwa navatsvangirai zvakanaka chose.
Saka vatsvangirai nhasi kuno kumuzinda wedu weHarvest House walonja Real Change Times yedu inova newspaper redu rinotaura nyaya dzedu. Tine hurongwa hwekugadzirazve TV pamwe chete neradio yedu yatinenge tichitaura isu seMDC, nokuti hatisi kuwana mukana panhepfenyuro yeZBC pamapepa akaita sana Herald nemamwe mapepa egovernment.
Vatsvangirai vashora mashoko ekushoropodza vatapi venhau akataurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe nemutauri wavo vaGeorge Charamba, vachiti izvi zvinoitwa chete nevanhu vanenge vane zvavanoda kuvanza. Vatsvangirai navamonzora vanoti zviri kuitika izvi zvinoburitsa pachena zvavanogara vachitaura kuti mitemo yekutapa nhau inofanira kuvandudzwa kuti ienderane nebumbiro remutemo. Vamonzora vanoti vatori venhau vanofanira kuregwa vachiita basa ravo pasina kumbunyikidzwa.
Vatori venhau vane mvumo yekunyora munewspaper medu imomo, uyezve kuti vaite basa ravo sebasa ravo, kwete kuti vanyore zvinodiwa naMugabe kana zvinodiwa naGrace. Vanofanira kunyora news sezvadziri. Kana Mugabe achembera aine 92 years, vanofanira kunyora kuti ane 92 years. Kana Grace achiita zvefaction kubato rake, vanofanira kunyora saizvozvo, nokuti ndidzo nhau dzinoda kuzowana weZimbabwe.
Mumwe wevanorwira kodzero dzevatapi venhau munyika vaMalvin Mukudu vanoti zvaitwa neMDC zvakanaka chose uye zvichapa bato iri mukana wekutaura nyaya dzaro sezvarinoda.
Nekuti mukatarisa mapepa aripo tora kana estate media akaita sana Herald anenge achinyora zvakaipa kana kusatonyora zvachose pamusoro peMTC. Mapepa ari private akaita sana Daily News nana Newsday tinoona kuti naiwawo mazuva ano anga akabatikanawo nenyaya dziri kuitika muZANUPF. Saka hapana anga achinyora zviri kuitika zveMDC kana kuparura nyaya dzeMDC kumasapota eMDC.
Aslam Kudvati havaoni bato reMDC richibudirira paurongwa hwekutanga nepfenyuro sezvo nyaya dzemasaisai dzakabatwa nebato riri kutonga reZANUPF. Mumiriri weAmerica muZimbabwe avo vari kusiya basa vaBruce Wharton nezuro vakati vanofara chose kuona kuti vatori venhau muZimbabwe vakabatana zvichitevera kusungwa kwevatapi venhau vekuSunday Mail svondo rapfuura. Bepanhau reMDC iri rakambomira kudhindwa muna 2013 uye vamonzora vati pari zvino vane mari nezvikwanisiro zvekuti rirambe richibuda kusvika musarudzo dzemuna 2018. Panyaya yesarudzo vatsvangirai vati bato ravo rinoramba rakamira nechisungo charo chekuti harisi kuzopinda musarudzo kudzamara mitemo yesarudzo yavandudzwa. Vashorawo kurohwa kuri kuitwa vatsigiri vebato ravo nenhengo dzeZANUPF vachiti izvi ndozvimwe zvinoita kuti bato ravo risapinde musarudzo dza 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.